Vamwe vanhu havana sanganisira vechidiki vange vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu vakadaro ndiKindness Mukume, uyo atanga asati awana mukana wekunyoresa achitiwo azokwezvwa kuuya kuzonyoresa nenyaya yekuti ange auya kuzoona vamwe vevaimbi vange varipo sezvo achifarira zvemumhanzi. Mumwe zvevo vechidiki Muzvare Shamiso Mwewe, avo vane makore 24 ekuberekwa, nemumwe wevanyoresawo kuti vagokwanisa kuvhota pachiitiko ichi, vachiti vange vasati vanyoresa nekuti vange vaine kanguva vari kuSouth Africa. Vakawanda chimini vanove mukuru wesangano reElection Resource Center rinove rimwe remasangano ange ari muchirongwa ichi vati vakatanga kushandisa chirongwa chekushandisa vaimbi kuedza kukwezva kuti vanhu vanyorese kuvhota kubvira gore rapera. Vati chirongwa ichi vari kuchiita senzira yekuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunyanya munzvimbo dzine vanhu vashoma vari kuita izvi. Vachimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa cheDVR mopup chaiyo kupera, chirongwa chekuedza kukwezva vanhu ichi chinobatsira sezvo kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kusvika mazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo.
Basa ratiri kuita rakakosha, riri kubatsira kuvamwe vatiri kutaura navo panapa vanga vasati vatorejesta asi vaine zvese, asi nekuti taita urongwa hwakadai vabva vatoona mukana wekuti vati varejeste kuzovhota. Saka topana kuti zvinge zvichinakidza zvokuti vanhu varejeste, vanhu vachipuwawo information yekuti kurejesta kwacho zvinorevei, ndekupi kunyepa, nekuti vamwe vari kunyeperwa izvezvi kuti ndikakurejesta itadai kutiaziva kuti mavhota. Tine urongwa hwekufamba tichiendawo kumamisha tichivadzudza vanhu kuti aiwa inhema ukavhota pawadira hapana achaziva kuti wavhotera papi. Ngatisabvundisirwe, ngatisachichidzirwe. Saka chirongwa uhu ndehwekurudzira, asi tichidzidzisawo zvakare kuitira kuti vanhu vadzidzise simba revhoti yavo.
Mukuru wezvesarudzo mudunhu reBulawayo anai Stambiso Kupe vati chirongwa chanhasi chavabatsira zvikuru pakusimudzira huwandu hwevanhu vauya kuzonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanhu vauya vakawanda, iko zvino tatanga tine mechini 2, tatoisa wechitatu, tatosedzera wechina, takatarisa ikozvino kuti tingatotora wechishanu. Kune nhamba yatange takananga tichitanga exercise, asi hatisati tasvika, hatisatopfuura hafu yacho. Zviri kuitika nhasi zvakatinakira zvikuru.
Chirongwa cheBVR mopup icho chakatanga musi wa10 Ndira chinotarisirwa kupera nemusi wechina 8 Kukadzi. Dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma vanyoresa pamatunhu ose ari munyika. Vanhu zvikamu 50 kubva muzana ndivo vanyoresa kusvika pari zvino mudunhu iri. Vanhu vanopfuura 5,500,000 ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose kusvika pari zvino. Zeki inoti yakanga yakatarisira kunyoresa vanhu vanosvika 5,000,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.